kunza maruva mazwano ndakunda mata ndairamba sorry ndai dziva kunyimba watsoka kuzondiparadza saka benzi ndini ndakakubvumidza ukandirova pepa tundikati benzi ndini kundiparura parura moyo into peace benzi ndini ndakakubvumidza ukandirova pepa tundikati benzi ndini kundiparura parura moyo
zvekunzi ndakutya uswa neshumba kuma zebra chaende kubhawa netime tsana zebra unyepa apo ndatoitwa fusa ndina nharo ndapfuma ndakabusa to dojo nikamulet fiona is too late for you to be a late ha ha papa kuda nes edi tiende kuchando kuna king
saka benzi ndini ndakakubvumidza ukandirova pepa tundikati benzi ndini kundiparura parura moyo into peace benzi ndini ndakakubvumidza ukandirova pepa tundikati benzi ndini kundiparura parura moyo into
chienda zvako usadzokesa eriya kutamba nemoyo wangu kuita unge peria uwandifungidza chegoreria handina chandaizivawo semusamariya uri pamisha kuita unge terira hauna tsitsi kuita unge korira kumhanyisa pani kundimhanyisa pani gaya kuita kunge ndine korera
ndakabusa to dojo nikamulet fiona is too late for you to be a late ha ha papa kuda nes edi tiende kuchando kuna king outside.